manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 9 2021. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvo ndirapfuura musi wechishanu ndakakwanisa kuita statement yandakanyora. Ndakanyora pasi ini kutaura kuti taa ndichipa vanhu mazuva matatu vanoziva ivo kuti vakavaka munzvimbo dzisingatenderwe. Vanoziva zvakare kuti vakaisa macastles avo, mabhizimusi anotengesa mishina, motikari nezvimwe zvakangofanana, majurahall nevamwe vari kukanya zvidhinha zvavo mukati memugwagwa.
Hurumende inoti haisi kuzodzokera kumashure muchirongwa chayo chekuputsa zvivakwa zvainoti hazvisi pamutemo.
Pachinhambo chokuti tiswere tichirwisa vanhu vanoshayiwa varombo, tinofanira kuisa maprogiramu okurwisa urombo.
Asi vanopikisa vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti hurumende inoita urongwa hwakadai panguva iyo vanhu vari kutambura.
Isu hatisi kuda kupwanya nekuti isu sehurumende chedu kuchengetedza ruzhinji rwevanhu. Tikanzi takunzwai sehurumende hatichapwanya. Saka pano hapana ari kupwanyirwa imba.
Asi painosvika papurazi resolomio, hurumende inodududza paurongwa hwekuputsa dzimba ichiti yaita chibvumirano nevaridzi vepurazi iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti vanoti kupwanywa kwezvivakwa zvevari kutengesera pasina kutarwa chisungo chedare remakurukota chakanangana nekuchenesa maguta, uye vose vari kuita uori kupa vanhu mvumo yekuvaka pasina kukodzera kana kutengesera vachasungwa. Asi izvi zviri kushorwa nevanopikisa nemamasangano akazvimirira oga akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition. Mashoko kuvatori venhau, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rashora kushandiswa kwarinoti kuri kuitwa mapurisa mukupwanya zvinhu zvevanhu, richiti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevanhu uye zvinofanira kuongororwa nemasangano makuru epasi rino sezvo zvakangofanana nechirongwa cheOperation Murambatsvina chakashorwa neUnited Nations muna 2005. Chirongwa ichi chakasiya vanhu zvuru mazana manomwe vasisina pekugara. Asi vamuguti vanoti hapana kudududza. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mukoma wangu, ndokutenda ini mukana wamatipa wekuti hurumende tikwanise kudayira mibvunzo yamuri kuvhunzwa nevateereri venyu. Ndinovimba kuti kutaura kwandichatsanangura ndichiita kuchavabatsira zvizere kuti vanzwisise donzvo rekutorwa nehurumende. Semaziviro enyu, zvo ndirapfuura musi wechishanu ndakakwanisa kuita statement yandakanyora. Ndakanyora pasi ini kutaura kuti taa ndichipa vanhu mazuva matatu vanoziva ivo kuti vakavaka munzvimbo dzisingatenderwe. Vanoziva zvakare kuti vakaisa macastles avo, mabhizimusi anotengesa mishina, motikari nezvimwe zvakangofanana, majurahall nevamwe vari kukanya zvidhinha zvavo mukati memugwagwa.
Sei mafunga kutora danho iri pari zvino tichiona kuti vamwe vanhu ava vanenge vane makore vachitengesera zvinhu pavarapa?
Munoziva kuti cabinet yakataura mavhiki adarika kuti tane chirongwa chekuita decongest the city, tikuita decongest Harare province yose. Zvinoreva izvo kuti chekutanga, kana munhu uchiziva kuti pane pawakavaka, ingava tuckshop, vangava vari kugadzira makabini, vangava vari kugadzira majurawo, vangava vari kugadzira masofa mukati memugwagwa, kana chiti mukati memugwagwa tiri kutedzera vanhu vanofunga kuti mutara chaimo, kwete tinoverenga isusu kubva mu35 meters kusvika mu70 meters maximum zunguwa ino shika ku 70 meters, ma intersection ma 500 meters radius, ati vumili vanu kutivaiti business rao mumugwagwa. Iye zvino makatarisa musha wedu wangu waipa, vanu wakungoti paafungira ndu paanoda. Zvinonya ya kurwadza ndicho kuti tinengwa kadzi vakawanda vari kubirwa, vamwe vari kubatwa zvibaru, vamwe vari kudzvanywa, vamwe vari kupondwa nevanhu vanenge vakawanda muzvimba izvozvo. Naizvozvo tine varukanya zvidhina vakunotora jecha zviri pamutemo vachigadzira zvidhina zvavo, vachigadzira majuro avo.
Asika vakawanda vari kuti nekushaya mabasa vave kurarama nekuzviitira mabasa emaoko hazvichatenderwe.
Isu hatirambidze vanhu kuita mabasa emaoko asi musachikora mutemo, nekuti kana makuchikora mutemo isu vehurumende tinozoti kwete, zvamakuita izvi zvandizvo, hatitenderi zvinhu zvakadai.
Asi ukava muguti vamwe vari kuti vane matsamba, zviri kufamba sei chaizvo?
Tinoziva kuti zvinezvi tiri kuferefeta nyaya dzakawanda. Tinoziva kuti mumakanzu imomo vanhu vazhinji vangu vachipiwa mapepa kubva musi wandataura weFriday. Mungangodai henyu kuziva kuti kuna vanhu vakawanda vachogadzirwa mapepa kubva kuchitungwiza, kunyaya muchitungwiza nemuHarare City Council. Tine vanhu vari kuvabuditsira mapepa imomo vachiita zvinhu zviri kunze kwemutemo, zvinova zvine uori mukati. Toda kuvazivisa vanhu ivava kuti aiwa, musavhunduka zvenyu, mutemo uchakubatai.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti, vachitaura vari parunare kunyanga. Asi Munyori anoona nezvematunhu mubato rinopikisa reMDC Alliance vaSetso Zvidzai vanoti vari kushamisika nekuputswa kwezvinhu apo vanhu vakawanda vari kutsvaga chouviri mushure mekupinda muurombo nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Tabata vaZvidzai kuti tinzwe zvizhinji.
Vanhu vazhinji munyika muno vari kurarama nemibato yamaoko avo, kutengesa madomasi, kutengesa miriwo. Vari kurarama nokutengesa zvavanoveza, masofa, macheya nezvimwe zvakasiyana siyana. Vanotengesa nhumbi nyangwe dziri sharu, asi ndo dzinogonekwa navanhu, ende vanhu vari kudzitenga kuti vanhu vaone kurarama. Zvino kuHarare nekuchitungwiza kune murume anonzi Muguti ari kutuma mapurisa nevamwe vanhu vehurumende kunopaza misika yavanhu, kunodotora madomasi avanhu vari kutengesa nemiriwo yavo, zvichiita kuti vanhu vabve vashaya raramo. Izvi zvinonyadzisa.
Kosei muchidaro vaZvidzai? Nekuti hurumende kairi kuti haingaregedze vanhu vachiita madiro ajojina vachivakamusika pose pose vamwe pedyo pedyo nemigwagwa.
Tinonyatsoziva kuti ruzhinji rwese rwuri kurarama imomo muinformal economy, saka pachinhambo chokuti tiswere tichirwisa vanhu vanoshayiwa varombo, tinofanira kuisa maprogiramu okurwisa urombo.
Ende api ai?
Maprogiramu okugadzirisa panotengeserwa navanhu, maprogiramu okugadzirisa kuisa sanitation infrastructure panotengesera vanhu, uyewo vanhu varipo kunotengesa kwete nokundozva sarudzo yavo. Vanhu vanoda mabasa, mabasa hakuna. Vanhu vanoda kunoshandawo kumaindastri, maindastri ose akavhara.
Munyore anoona nezvematunhu mubato reMDC Alliance vaSetso Zvidzai vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende yadududza pachisungo chayo chekuti dzimba dzakavakwa papurazi reSolomio kuruwa dziputswe. Izvi zvaziviswa negurukota rezvedzimba vaDaniel Garwe, avaudza vagari kuti hurumende haisi kuzovapwanyira dzimba dzavo. Vagari ava vaudzwawo kuti magwaro ekutenga mastendi avo zviri pamutemo achange achiitwa nekambani yavapou mangwana, vanova munyori wezvemutemo muZanu PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachaura nevagari vepapurazi iri nhasi, vagari vevati varedzi vepurazi iri vebhanga reZB pamwe nekambani yeLandela, avo vakabatana vakaumba kambani inonzi Solomio Farms Private Limited, vabvuma kuti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dziri papurazi apa dzitengeserwe mastendi, vachiti hurumende haisi kuzopwanyira vanhu ava dzimba dzavo, kunyange dare repamusoro rakambengeratura mutongo wekuti vanhu ava vapwanyirwe dzimba. Vagarwe vati vakaita nhaurirano neveZB Bank nekambani yeLandela, vakabvumirana kuti vagari vepapurazi apa vatengeserwe mastendi aya nemari inoita madhora mana ekuAmerica pasquemita yega yega.
Tikagara misangano yakawanda nebhengi neveLandela tikati vanhu vavaka vanzvimbo ndeyenyu hongu tabvuma, imhosva yakaparwa asi mhosva inouya pamunhu kaende pachimuti. Ngatitauriranei, isu hatisi kuda kupwanya nekuti isu sehurumende chedu kuchengetedza ruzhinji rwevanhu. chikandi takunzwai sehurumende hatichapwanya. Saka pano hapana ari kupwanyirwa imba.
Vagarwe vati hurumende ichange ichishanda nekambani yemunyori wezvemitemo muzano PF vapo mangwana yeZimbabwe Property Owners Trust kana kuti zipoti kuitira kuti vagarwe pasolomio vawane mapepa anoratidza kuti ndivo vave varedze mastendi. Vagarwe vakurudzirawo vanhu vakavaka dzimba munzvimbo dzanga dzakachengeterwa kuti pagovakwa zvitoro, makiriniki, machechi nezvitoro kuti vapwanye vega dzimba dzavo vasati vatumirwa zvikonzi zvematare.
Ngatiitei tiri pamutemo. Nzvimbo dzezvikoro inzvimbo dzezvikoro. Pakuvaka pasi pematambo emagetsi hazvibvumirwe. Pane anga agara pasi pemagetsi ona zvekuita. Tisamirira mutemo tiuye namessenger of court kuzokuudza zvekuita. Tiri kukumbirisa mukugumisira vamangwana. Imi mata wataakutaura navo imimi vezipoti. Hatichadi kutaura nemacooperative leaders, tauda kutaura nemi imimi. Imi makamirira wanavo.
Vamangwana vati vachashanda zvakasimba kuti vagaro vepapurazi apa vawane matsamba edzimba dzavo zvitevera kuwirirana kwavaita nevaridzi venzvimbo iyi.
Zipoti ndo yasiya yanzi naminista ichamaneja projekti inoyi. Saka tichagara pasi neZB Bank towirirana kuti pa$4 yataurwa tichatanga riini kurisita mari dzavanhu tichida kubhengi. Asi shure yedu ndeyekuti munhu wega wega anovhura akaunti yake kuZB Bank mari yenda ikoko.
Vamwe vagari vepasolomio vakaita saamai Chipo Chiya vatsanangura vati vafara zvikuru sezvo vanga vave nemakore akawanda vachigara vakabatira hura mumaoko vachitya kuputsirwa dzimba dzavo.
Yeah, tiri kufara chaizvo mudanho iroro endi takasuwa zvingaiti asiko zvino tasunungurwa endi tafara nevakuru vaya vachititsanangurati zvamugwara endi takufara tiri kutenda.
Asi munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaseso zvidzai vati bato ravo harisi kufara kuti vanhu vakaita sevagari vekusolomio vanowanzovimbiswa mapepa edzimba dzavo nebato rezanu PF panguva inenge yava kuendwa kusarudzo asi pasina chinozobuda kana sarudzo idzi dzapera.
Utsotsi hundihundi hwakaita sehunoitwa nezanu hwakaipa zvikuru kutambudza vanhu zvakapetwa. Ava vanhu vasingadi kuona vanhu vakagadzikana zvakanaka. Munozviziva here kuti kuchitungwiza izvozvi ibishi vakadzinganisa vanhu pamisika vakapaza misika yavanhu vachitora zvinhu zvavanotengesa madomasi, mirivo nezvimwe zvakadaro. Uku kuita kwakaipa zvikuru hutsinye hwakashatisisa chaizvo. Zvinofanirwa kusorwa nemunhu wose mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya yechikiribidi papurazi iri yakatanga kubuda mubepanhau reZimbabwe muna 2013 ichibata-bata zita revaimbove gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, vaimbove gurukota rezveminda vaHebert Murerwa, vaimbove gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu vaSolomon Mujuru vaJoel Mujuru. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende inogona kunge yakurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pasine nyaya iri kumatare ine chekuita nepurazi iri. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano rinomirira vemabhazi reAmalgamated Bus Operators nemakambani AAVM Africa neQuest Motors nasi vanyorirana chibvumirano chekuti makambani aya agadzire mabhazi muZimbabwe, izvo zvinotarisirwa kupedza dambudziko rezvekufambisa rakatarisana neveruzhinji munyika pari zvino. Izvi zvinoteverawo mashoko ari kubva kuBulawayo ekuti pane makombi maviri abvira mushure mekunge akandirwa utsi unokatyidza nemapurisa. Asi mutauriri wemapurisa kuBulawayo vaAbednego Ncube vati vanga vasati vaziviswa nezvechiitiko ichi. Vemakombi vakawanda varugara vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa sezvo vasiri kuda kuita mushandira pamwe nekambani yehurumende yeZupco sezviri kunzi zviitwe nehurumende. Vanoti kambani iyi haibhadhare. kuti tinzwe zvizhinji nezvechibvumirano chanhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi, sachigaro weAmalgamated Bus Operators vaSamson Nananga vati kugadzira mabhazi muno kuchaita kuti nyika ichengetedze mari yekunze pamwe nekuwanisa zviro zvevanhu mabasa.
Saka sechirongwa chehurumende chavauya nacho kuti vakuda kudzikisa uwandu hwemabhazi achatengwa achiuya ari mabhazi anofamba, vakuda kuti munhu mugadzire mabhazi. Isu ndobataona kuti ndo indastri yedu, chabva tangosarudza kuti regedza tisotange kuzvita tirizvo.
Vana Nanga vati mari yavange vachishandisa kutenga mabhazi kunze kwenyika ndiyo yavai kushandisa kugadzira mabhazi muno.
Mari yatanga tichifanisa kutenga nayo mabhazi zvatanga tichiita mazuva izvi, ndiyo mari yatatora iyoyo kuti tinotenga makiti. Saka zvinhu zvimwe chete asitangosarudza kuti mabhazi aya abatanidzirwe muZimbabwe pane kuti agadzirwe kunyika dzaanga achigadzirwa. Saka akuya ari mabhazi ari muzvidimbu, ndiyo yatotanga kubatanidza tega muno.
Mukuru wesangano reZimbabwe Passenger Transport Organization vafungai makoni vaudza Studio 7 kuti vari kushandisa mari yekunze yakawanda kutenga mabhazi kunze kwenyika, asi munyika hamuine unyanzvi hwekugadzira mabhazi.
Chiramangana nokusumudzira kuti tikwanise kuita local manufacturing munyika muno tichisevha mari yekunze, uyezve kuti zvisimudzire kugadzirwa kwezvinhu zvichibatsira maringe nekuti wanhu wange vachikwanisa kuwana mabasa usomuindastri yedu, pane kuti tingoimporti zvino munyika zvakapera kugadzirwa. So we are starting tichiunza ari atinoti pachirungu maskits wecho anozoitwa batanidzwa munomo.
Vamakoni vati chirongwa ichi icho chichatanga mwedzi unouya chinotarisirwa kupinza mabasa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kudarika. Vatiwo vanotarisira kunge vachigadzira mabhazi mazana mashanu pagore vachishandisa mamiriyoni manomwe kusvika kumamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica pagore. Vatiwo kugadzirwa kwemabhazi muno kuchaita kuti vakwanise kushanda nekambani yehurumende yeZupco iyo iri kukoka makambani akazvimirira kushanda nayo pakutakura vanhu mumaguta nekumaruwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMike Madiro vati hurumende iri kugadzirisa migwagwa yese munyika, vakakurudzira makambani aya kuti agadzirewo mabhazi akasimba zvekufamba kumaruwa. Vanoona nekufambiswa kwemabasa musangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vatambira zvaitwa nhasi nemufaro vachiti zvichabatsira veruzhinji zvakanyanya.
Itanho rakanaka zvikuru, itanho ratagara tichikurudzira kuhurumende kuti tangotuta mabhazi kubva kunyika dzekunze. Vanhu vemuno vachiziya nenzara vasina mabasa, zviri nani kuti mabhazi aya agoasembliwa muno. Itanho ratakachikurudzira kubva pekutanga kuti vanofanira kusapotawo makambani emuno kuti asimukirewo.
Munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muMDC Alliance vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti sebato vanotambira mabhinda uko ari kuitwa nemakambani akazvimirira mukuedza kurerutsa matambudziko akatarisana neveruzhinji ekushaya zvekufambisa.
Saka zvaitwa neAmalgamated Bus Operators Association pamwe chete neAVM Africa kuburikidza neQuest Motors zvekuti vachange vachiunza makits emabhazi woma assembler under Quest Motors vanga vachitenga mabhazi matatu kunze kwenyika vakwanisa kuzoassembla mabhazi anokwana mana kana mashanu. Zvinoita kuti chokutanga mabhazi operators aya ange achikwanisa kuramba ari mubhizinesi nekuti vakushandisa mari shoma yekunze kwenyika inova forex. Chepiri vakukwanisa kuemployawo vanhu vemuno muZimbabwe, ona industry yedu yakaurawa, industry yedu yawira pasi kunyanya zvikuru sei kumota dzokufambisa.
Vanhu vakawanda munyika vakatarisana nedambudziko rekushaya zvekufambisa sezvo Zupco isina mabhazi akakwana. Zupco inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kuti ikwanise kuita basa rayo nemazvo, asi pari zvino ine mabhazi mazana maviri nemakumi matanhatu nemaviri chete. Makambani munyika akamira kugadzira mabhazi muna 1993 mushure mekunge hurumende yabvumira veruzhinji kupinza makombi matsaru munyika, izvo zvakawisirawo Zupco pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa neCovid-19 uye vamwe vanhu makumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. uwandu wevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose wave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 39,321. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 1,617. Vanhu mazana manomwe nemumwe chete vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro kuchitiwo vamwe zviuru zvina nezana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 4,137 vachibayiwawo nhomba yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose wasvika pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 689,397. Vanhu vabayiwawo nhomba yepiri nyika yose vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 389,412. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuIndia anoti bhazi ranga rakatakura vashandi vanobva kune dzimwe nyika raita tsaona mugwagwa mukuru kumaodzanyemba kwenyika apo rabonderana nemotokari inotakura zvinhu vanhu gumi nevanomwe vakafa uye vamwe gumi nevasere vakakuvara. Bhazi iri rinonzi rabheuka zvichitevera kudhumana kwaraita nemotokari yanga ichibva kune rimwe divi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari murwendo rwavo rwekutanga kubuda munyika kubva zvavatanga kutungamira nyika vakananga kuEurope uko vachaita hurukuro dzemhando yepamusorosoro nevatungamiri venyika dzemudunhu iri. VaBiden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin muGeneva. Sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu eDistrict of Columbia, Maryland, Virginia neWest Virginia muAmerica reCoalition of Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA riri kuendera mberi nekuzadzikisa zvarakaumbirwa zvekubatsira vana vari kumusha vanotambura. Sachigaro weCoalda vaJona Masia anoti rwendo runo sangano ravo rakaunganidza mauniform emutambo wenhabvu ayo achanogoverwa kuzvikoro zviri kuZimbabwe. Pamusoro pezvo sangano iri ragara richibatsira vana kuburikidza nekuvabhadharira mari dzezvikoro kuwanisa vamwe zvekudya pamwe nekuti vakwanise kurapwa kuzvipatara vachibhadharirwa mari. Munguva ino yeCovid-19, COSDA iri kurerutsawo ndima kuburikidza nekuwanira vanhu zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kutapurirwa utachiwana muzvipatara ichishanda nemasangano akasiyana-siyana ari kumusha. Sangano iri rakaumbwa muna kubvumbi gore rapera uye rinopema rubatsiro kubva kunhengo dzaro pamwe neshamwari dziri muno muAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMasia kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo.
Hongu sangano redu rine zvariri kuunganidza kuti tione kubatsira kumusha kuZimbabwe. Zvataunganidza pari zvino masoka uniforms, kana tichiti mauniforms anosanganisira shirt yacho, kusanganisira mashorts acho, kuzoita masocks. Zvimwe zvataunganidza maschool fees, tine vana vachagara vatiri kutoshanda navo vatiri kubhadharira. Saka tanenyaya yekuti zvikoro zvakavhurwa tane maschool fees avo atinoda kuti vabhadhare. Vana ava variri mumasecondary schools kuzoitawo vari kuyunivhesiti. Saka ndozvatava nazvo pari zvino.
Rubatsiro urwu munorwuwana kupi vaMasia ruri kuunganidzwa nesangano renyu?
Rubatsiro rwatinarwo rwuri kubva kumhuri yeZimbabwe, vatingati isvisvi madiaspora Zimbabweans vanogara kunze kwenyika. Ndo nhengo dzeCoalda ziriku donator tichiisa ku mwedu kozoita anyone shamwari dze cost dzino donator futi tichiisa ku mwedu saka tingangoti rubatsiro rwedu uri kubva ku vana veZimbabwe kunyanya kozoita ma uniforms zvakaita ebora anobva takamapiwa nekuchikwata chandino kocha ini chebora ndiri kuno kuAmerica chikati ha rekai tidi tikubatsirewo sezvo uri kutibatsira.
Munozosvitsa sei kumusha zvamunenge maunganidza izvi kuti zvisvike kuvanhu vamunenge muchida kubatsira?
Kuendisa kumusha tinoti zvakaita mari hainetsi because tinobhadhara maschool fees straight kubank rechikoro, hatitumiri vana tinotobhadhara straight kubank rechikoro. Zvakaita mauniforms tinofamba nawo kana paine anenge ari kuenda kuZimbabwe tobatisa oenda onopa kuzvikoro zvatinenge takaidentify. Rubatsiro rwasvika kumusha tine nzvimbo zvikoro zvetinoshanda nazvo kudhara zvinoitika ndezvekuti nhengo dzedu dzekosta tinobva kwakasiyana siyana, vanobva kunana Masvingo, vanobva kwana Mutare, vanobva kwakasiyana siyana. Saka isu tinoti nhengo imwe neimwe toda kuti ive champion kwainobva. Saka ndo vatinotoshanda navo kudhara ivavo, ndo patinosvika tonobatsira kwavanobva kuitira kuti tinokurudzira kunyanya kuti vana veZimbabwe vanogara mudiaspora ngavawanikwe vachiita zvinhu kunzvimbo dzavanobva. Saka isu basa reorganization redu nderekuti nhengo imwe neimwe neyekosta zvatinoita unganidza inozonopa kwainobva kuitira kuti tione kuti tiri kubatsira kunyika nekunzvimbo dzatinobva kwatakakurira uye kwatakaberekerwa.
Kune vamwe vanozwawo chirongwa chenyu vachida kukupindawo kana kukubatsirai, vanokubata ipapi?
Vanoda kutibata vanoenda pawebsite yedu www.cozda.org cozda.org kana kutitumira email pa cozda2020@gmail.com cozda2020@gmail.com.
Avo vanga vari sachigaro vesangano recoalition of Zimbabweans in the DC area vaJona Masia vachitaura vari parunare ku West Virginia muno muAmerica naJonga Kanemiri West Studio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega, nenguva dza7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti haisi kuzodzokera shure muchirongwa chayo chekuputsa zvivakwa zvainoti hazvisi pamutemo. Vanopikisa vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti hurumende inoita urongwa hwakadai panguva iyo vanhu vari kutambura. Asi painosvika papurazi resolomio, hurumende inodududza paurongwa hwekuputsa dzimba ichiti yaita chibvumirano nevaridzi vepurazi iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovu, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Musithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekeni yedolobha namhlanje emva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ubona ngenhlelo zentuthuko yeHarare uMnumzana Thafatswa Mguti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni isinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumente. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala lokuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa akobulawayo abikwa ichise amakhombi amabili enzekeni yedolobho namhla ngemva kokuwagijamisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele ithe gas phakathi kwamakhombi la njalo abalekile lapho esenanzelela ukuthi asedale ingozi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu obone lokhu kusenzakala uchaze ukuba amapholisa abehamba ngemota yohlobo lweFord Fiesta bagijimise amakhombi amabili edolobheni ngesiqubu esikhulu lapho enye yezimota ebigijimiswa ichayelele kumota ebimile kuHerbert Tepo loFifth Avenue. Ngemva kwengozi leyo kubikwa amapholisa ejikele intuthu etshisayo eyetear gas canister kule imota okubangele ukuba umtshayeli wayo lomncedisi wakhe babaleke ngenyawo bachiye imota. Amapholisa agijimisane njalo le mota yesibili ku-4th Street lo-4th Avenue layo bayijikela i-tear gas canister zombili imota zibikwa zilumathe umlilo. Abacishe umlilo wemota zombili ngabebulawayo City Council. Kumnyaka odlule uhulumende wamisa ukuthwala kwabantu ngabezimota ezazisemthethweni ngesikhathi kuqala iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ethi bonke abafuna ukuthwala abantu ngokusemthethweni sekumele babhalise kunkampani kahulumende eyezupho okwadala ukuba ezinye zezimota zehluleke kodwa seziphendukile njalo emgwaqweni kodwa amapholisa ayazithatha. Ngesikhathi sidinga izwi lamapholisa ngesehlakalo lesi u-assistant inspector Nomalanga Msebele uchaze ukuba basalinde ukuthola udaba olupheleleyo emapholiseni. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-inspector Abednico Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngalesi sehlakalo amapholisa kuleli dolobho athwalise imichova eminengi gadalala ngoba besithi ayibhalisanga ukuthi isebenze phansi kwenkampani kahulumende izupho. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena uzibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Uthe kusenzakala lokhu bengikobulawayo phakathi esidikidikini ngikubonile amakhombi lawa esitsha. Thina njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kayisikho esikukhangelela ukuthi amapholisa akwenze. Amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela abantu, sikhuluma nje kulobu dlovu obenzakala edolobheni, abantu bayabulawa, abantu bayalinyazwa. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa abe sesiba ngabantu abahamba bechisa izimota. Nxa imota kuyikuthi ingenile kungekho khona emthethweni, kumele ukuthi bayibophe umnikazi wemota, abhadale imali kumbe aboche not ukuthi imota enqaku ukuthi kayekho emthethweni ibisichiswa ngoba ukuchisa kemota konekana sokubangela izinto eziningi kakhulu sokungatha lama properties abantu ngoba imota lanithe isitsha lokuphamba kwakoneke lapho kudala kuma khona imota leziyaza amabhazana vele yarara so khona phana kulabantu abaningi abasebenzela khona phana bebengalimala kumba abantu kade bephakathi kwemota ndana bebengafa balimala abanye khona kana kasikukhuthazi ngoba amapolice akwenzile akuqeda lapho agijima abaleka ngefocus bese kukhanya wonke akusenzakala.
Abahlali bona bathini ngokuhlutshwa kwamakhombi lokho njengoba amabhasi ezukho sisizwa kuthiwa lawo kanele.
Okumqoko kumele abantu bakuzwisise ukuthi ukungena kukazukho abantu bakwemukela ngezandla zombili bekhangela ukuthi bazaphathwa kuhle. Ukungena kukazukho kwaphinda njalo kwalambisa ezinye izimuli ezaziphila ngalaba bantu ababeqhatshwe kulawo makhombi. Ukungena kukazukho kwaba yilokhana esithi khona khona i-top down approach ukuthi abantu abayiyo abasemgwaqweni kade besebenza labantu basuka bafucelwe eceleni. Akusazange kwaba ne-consultation esingathi i-broad consultation ezenza ukuthi wonke umuntu akhwabithe ukuba ingxenye kazukho. Ngokunjalo ke zikhona ezinye indawo vele emalokitshini lapho uzukho angafinyeleli khona ngokunjalo ke kugcina kuncede wona lawa amakhombi okuthiwa kawakho emthethweni ukubangela ukuthi abantu bakubone ukuthi amakhombi wona lawo lanxa engekho emthethweni kodwa bona yibo aqakathekile ngoba uzukho uhamba ayephela lapho kuthiwe kaphelele khona. Ngakhatha umzekeliso kwamanye amalokithi lapha abantu ababejayele vele ukwehlela khona sabe sehleli khona enxa ukuthi uzukho uzabatshela ukuthi thina kwathiwa sihamba la siye kumalaphana ufica ukuthi abantu sebehamba uma ngomude 1 kilometer to 2 kilometers bezama ukuthi bafinyelele ezindlini zabo kanti bekuqala amakhombi lana abevele ebhode bangenisa abantu ezindaweni zabo okungasenzakaliyo ngenxa yokuthi uzukho laye ulemthetho yakhe abuya layo amakondaktor namadriver lawana ungathi uyawatshela ukuthi lapha bemfuna ukusala laphana
lo ngumnumzana Thembelani Dube owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecengweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekoBulawayo. Obona ngenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Tafatswa Mokoti uthi ukudilizwa kwezakhiwo zalabo abathengisela endaweni ezingahlelwanga ngokusemthethweni yisinqumo esathathwa lidale labaphathi ntambo bakahulumende ngenjongo yokuqoqa kuhle amadolobho lokuqeda inkohlakalo yabantu abathengisela abanye umhlabathi ngaphandle komthetho. Lokho kusolwa ngabalwela amalungelo abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Inhlanganiso le ithi okwenziwa nguhulumende kwephula amalungelo oluntu kanti njalo ithi kufana xathu lokudilizwa kwezindlu zabantu abafika phose izigidi 700,000 nguhulumende weZANU-PF ngomnyaka ka-2005 ngohlelo lwe-Operation Muramba Tswina. Ubona ngokuthuthukiswa kwezabelo kubandla le-MDC Alliance umnumzana Cecil Zwitsayi laye ukusolile lokhu esithi akulunganga ukuthi uhulumende achithe indlela zabantu zokudinga ukuziphilisa khona kungela misebenzi kanti lo mkhuhlane we-COVID-19 lawo ubhahile. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo hathi ngebizo kuphela kodwa langezenzo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeGwanda zithi lanxa zisamukela ukubunjwa kwale ikhomishini zesabela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi zeGwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti yedalo lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imbono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Mazale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi le komishini kumele izimele yodwa.
ibe independent njengebizo layo ingabi ingoma ibe independent in the sense that i criteria ezasetshenziswa to constitute commission leyana ibe independent then lama commissioners angkhona abe independent in the truest sense ngoba in other commissions Zimbabwe sesibone abantu be deploy along political lines or be ambushed in the name of a commission therefore compromising the independence of that commission
amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Are othi labo khatshwa kule commission kumele kube ngabantu abalesithunzi
kufuna kube clear kubhilileni ukuthi kungena abreshipi abantu of integrity ngoba kunanzela ama-commissions acuba sokungena abantu abangatibritas of the same violence futhi bezoinvestigat-a abantu kufuna sokulimaza i-confidence ukuthi kambe i-commission le ingafeza la umsebenzi wayo engabe abantu abadinga imisebenzi sebephelelwe labantu besebenzela khona sesiyadinga idlelo elitsha
umnumzana Ndaniso Mpande uthi ufuna le-commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe ajawe zomvikela kuphela
uqinisihlalo uthe uchathise uthe uhlukunyuzwa ngamasosha ngamapholisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli lina lihlukunyeza abantu ikhomishini kayichave nalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli
unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi likomishini izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela.
Kade ngiyicela ukuthi i-commission ezafakwa leyi icela ukuthi idile with ama-violations that were committed since independence okugoqela igugurahundi sisehla sibuya ku-2008.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Sithabile Chuma.
Thina esingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni kulamacala athize angenzakala emntwaneni umntwana urithiwe abazali bakungumuza bakwenza kwangikhaya sebekwenza okwangikha umntwana sekhulile sekwazi ukuthi yena wadluluswa icala lakhe sothiwa i-3 years phela siyedlu
unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi le-commission akumelanga iqhathe amaxhegu
kathi ungani ungabi khona abantu abasesebatsha abadinga imisebenzi bakho abantu bathi abafundla bama-degree bahlezi ezindlu abalanda imisebenzi kodwa o-retired okubethatha imisebenzi yabantwana sigraduate bantu abaningi lapho ama-university abangela msebenzi kathesi kodwa kulabo-retired abobani bani nabobani bani abadala hlalani phansi badala ephele abantu abenigwalekwane
umgcinisihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe baza kwamukela limbono yezakhamizi zeGwanda njengoba injalo iyehlanganiswa nembono yabantu elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe. Ngimele umsakazo kwe-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umbiko oyethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo uthi igcikwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abangamachumi ayisiyangalombili lantathu elizweni labulala abayisithupha. Lokhu sokukhuphula inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kumachumi afika phose inkulungwane ezine 39,321 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1617 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 689,397. Live Talk namhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum siqhubeka sihlaziya okuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weMelika olubhekise eEurope namhla ubeyaphatheka emhlanganweni we-G7 Summit nowe-NATO aphinde akhulumisane nomongameli Putin weRussia. umongameli Biden uthiye eqongqosele ukuthi uzakwethula uhlelo oluzaphathisa ngemijovo yokulwisana legcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Iziphathamandla ze-Afghanistan zithi abantu abakade behlomile bahlasele ihofisi yenhlanganiso ezimeleyo eBrithani e-Hello Trust ebona ngokususa omaqhuphula kulelo lizwe. Esigabeni se-Bagyan kwabhubha abalitshumi kwalimala abadlula itshumi lambili. Inhlanganiso yeBrithani e-Save the Children yethule umbiko namhla othi ngomnyaka ka-2020 abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo eMozambique bathumba abantwana njalo ichuthuze lokhu isithi sokuvamile kumalwecatsha. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ndawonye la kulelo lizwe sezisesabela ukuphazamiseka kokuhlatshwa kwazo ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-coronavirus kulandela ukumiswa umsebenzi kwamphathintambo wogatsha lwezempilakahle uDokotela Zweli Mkhize. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi usemise umsebenzi umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize ulandela insolo zokuthi kule nkampani yaphiwa umsebenzi lugatsha lwakhe ngendlela engekho emthethweni. Inkampani ye-Digital Vibes yaphiwa umsebenzi wezokuxhumana kwalolu gatsha lozulu ikakhulu endabeni zomkhankaso wokulwisa i-coronavirus. Sekuvele imbiko yokuthi abanini bale nkampani ngabangane bakamnumzana Mkhize. Sekubuye njalo kwavela futhi ukuthi umntanakhe waphiwa imota yile nkampani yaphinda futhi yahlawulela ukulungiswa kwamalayithi emzini wakhe uMkhize. Umongameli Cyril Ramaphosa usethe uMkhize ahlehle esikhundleni sakhe alungise indaba zakhe lezi. Lokhu-ke sekulethe ukukhathazeka okukhulu ezweni jikelele nakuzizalwane zeZimbabwe ezilokhu zilindele ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID-19. Iningi lithi njengoba kusahlatshwe abantu abaphansi kwesigidi lengxenye less than 1.5 million phakathi kwabantu beSouth Africa abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha over 60 million lolu hlelo luzaphazamiseka kakhulu. Abanye njalo bathi uMnumzana Mkhize umiswa umsebenzi ngesikhathi izabelo ezibalisa iGauteng, Free State, Northern Cape, le North West sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Inengi-ke laba bethemba uMnumzana Mkhize ekulwiseni i-coronavirus bathi kungenzeka ukumiswa kwakhe kuphazamise kwenqabela ngokuhlasela ngamandla kwe-coronavirus. Ingcitshi kwezempilakahle uMnumzana Harry Moulter uthi kukhangelelwe ukuthi i-third wave ihlasele ilizwe lonke maduzane.
South Africa is a whole.
Sikhangelele ukuthi i-third wave ingene elizweni lonke phakathi kwamalanga alitshumi.
Next week to 10 days.
Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mcebisi Ndletshana uthi uMnumzana Ramaphosa wenze kahle ngokumisa uMnumzana Mkhize umsebenzi.
His constant appearances on TV are a reminder of the scourge of corruption. It takes away from the message about fighting the pandemic, and so the president realizes that.
Nakwelinye icele, inani labahlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu ngosuku, around 5,000 per day. Kanti-ke labavalelwa ezibhedlela belalo umkhuhlane sebesanda. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Crispin Nyoni uthi bakhathazekile.
Ukumiswa kwakhe sokusitsho ukuthi inhlelo seziyokuma lama-plans akhe abe khona azokuma. Kuzokwenza-ke ukuthi kube nenguquko thize ebantwini ukuba ba-vaccinate. Lokho kuyinto embi kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Greatman Mkhwebu uthi loba kungaphazamisa inhlelo ze-COVID-19, umongameli Ramaphosa uphe isibonelo esihle sokuthi inkohlakalo kayifuneki loba umuntu elesikhundla esiqakatheke kanganani.
LaseZimbabwe mhlambe uma ungathi lake kuqinisa isandla kubhekwabheka ezinye izinto, mhlambe singathola ukuthi zikhona izinto ezinye ezimoshakala ngaphansi kwamakhapethi singabona ukuthi kuyenzakalani. Ya khona nje kusuka kube buhlungu ikakhulu nina mayele izizalwane ndithembele kubuholo ukuthi hayi yibo buzosikhokhela, kodwa uthole ekugcineni sokuyibo obungathi buyaphambanisa ezinye izinto.
Sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa over 1.7 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lasikhombisa over 57,000. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kusenjalo abezimbabwe abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwana afana leBotswana leSouth Africa sebekhuthazwe ukukhangela ezinye indlela zokuqhuba umsebenzi ngesikhathi belinyazwe kakhulu ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Ndiweni, uthi kuqakathekile ukuthi abakubhizinisi yokuthenga bethengisa impahla bechapha emncele badinge indlela ezintsha zokuthola imali.
Njalo ke njengenhlanganiso sizamile ke na ukuthi siwafundise ukuthi bezame ukukhweza izinga lokwenza impahla elizweni. Baproduce impahla khonapha ezifana lokuthunga bethengisela khonapha elizweni, ezifana lokwenza imithi yokusebenzisa ezindlini, ezifana lokwenza ukudla okungathengiswa ezitolo. Imizamo esizamayo ukuthi abantu baphile ngaphakathi sijoba amabhoda evaliwe kunje kuzoba nzima ukuthi sithi silindile ibhoda ize ivulo.
UMnumzana Ndiweni uqhubeke wathi sebezama ezinye indlela ezifana lokuthi ababhizinisi yokuthenga bethengisa impahla besebenzise indawo ezitheneyo ezifana lebulenjini njengoba imingcele isavaliwe ngenxa ye-COVID-19.
So, okunye futhi njalo ukuthi sesibafundisile basithi bathengise ebulenjini basebenzise social media ukuthengisa, basebenzise o-Facebook, basebenzise khonokho Twitter lapho bathengise kanjalo.
UMnumzana Rodwell Moyo othengisa okufana le mithi yemkhukhala ngokuthi i-COVID-19 isibalimaze kakhulu esikhwameni.
Thina ama-traders sile problem yama lockdowns. Ngesikhathi ze-lockdown kwaba nzima because of ama-social distances, abantu ababesebenza emsebenzini etheneyo lakhe naleyo i-manufacturing bebebalutshwane, osokubangele ukuthi imithi esiyifuna ukuyi-exporta ishode. Zithi nje ngikhuluma nginama orders we-companies eBotswana, ama-company eBotswana they've been surviving on my company ngama-exports, but kathesi bayahlupheka because ama-products kawakho.
Uthi iningi lamabhizinisi liyakhwabitha impahla yabo, kodwa uhlupho ukuthi amankampani abathenga kweZimbabwe ayehluleka ukusuthisa umkambo wabo.
Ama-orders akhanya sibili from eBotswana maningi kakhulu, but uhlupho esesilalo ukushota kwemithi lapha ekhaya ukuthi sibanikeze. We are actually begging ukuthi sizuze kuma-manufacturers ethu, sibakhuthaze ukuthi we-manufacture kube kuningi ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukunikeza abanye wethu makhelwana njengeBotswana.
Kule ningi labeZimbabwe abawubhizinisi yokuthenga ikakhulu impahla esigqokwe leBotswana leSouth Africa besiyathengisa imkambo yama-flea market. Inhlanganiso yobona ukungena lokuphuma kwabantu emazweni e-International Organization for Migration, IOM, ithi umkhuhlane we-COVID-19 usilimaze amabhizinisi ikakhulu kwalabo abaphila ukuthenga lokuthengisa bechapha imncele. I-IOM ithi ibhizinisi edalwa abathenga bethengisa impahla bechapha imncele yenza kufika amachumi amane ekhulwini, i-40% kuyo yonke ibhizinisi yokuthengisela emazweni asemhlubuleni weSADC. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende waleli lizwe ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Ethiopia, ikakhulu ukuhlaselwa kwabantu abahlala esigabeni seTigray. Abantu beTigray baqhubeka behlukuluzwa njalo amalungelo abo esephulwa ngendlela ezimbi, kanti njalo abedlula isigidi babhekane lendlala emangalisayo. Kodwa uncedo lokudla oluqondiswe kubo luqhubeka luvinjwa ngamabutho ase-Ethiopia la kwele Eritrea kanye labanye abahlomileyo abaphatheke kulimpi. Elemelika liyakusola kakhulu ukubulawa kwabantu, ukududulwa kwabo besuswa emizini yabo, ukudlwengulwa abakwenziwayo kanye lokuhlukuluzwa ngezinye indlela ezitshiyeneyo. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano basemelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, uqhubeke wathi, Sikhathazekile ngokudilizwa mahlayana kwempahla yabantu egoqela lapho abathola khona amanzi, izibhedlela lokudilizwa kwezakhiwo ezitshiyeneyo okwenzakalayo eTigray. Elemelika lixwayisa uhulumende wele-Ethiopia ukuthi ajezise bonke abaphatheke ekuhlukuluzeni uzulu, avikele abantu njalo avumele uncedo lokudla lubafinyelele. Lanxa kulokuxoxisana okugxilileyo, kutsho uBlinken, labo abaphatheke kulimpi abakathathi amanyathelo okuqeda ukulwisana kwabo. UBlinken uxwayise uhulumende wele-Eritrea ukuthi aphange akhuphe amasotsha akhe kwele-Ethiopia. Uthe njalo nxa impi le ingamiswanga ngokuphangisa, abantu balakho ukubulawa yindlala ngoba bengatholi kudla. Ngokwenzakalayo kwele-Ethiopia lokhu, uBlinken wazise ukuthi iMelika isizancitsha amavisa labo abakuhulumende kumbe abake babakuhulumende wele-Ethiopia amabutho labo abahlala esigabeni se-Amhara lamabutho eqembu le-Tigray People's Liberation Front. Wona alesandla kulimpi njalo enqaba ukuqedwa kwayo. Labo abephula amalungelo oluntu eTigray kanye lalabo abavimba ukuthi uzulu walesisigaba athole ukudla, labo abasoze bawaphiwe amavisa okuya eMelika, ngitsho lezihlobo zabo. UBlinken ukhuthaze ohulumende bamanye amazwe ukuthi labo bathathe amanyathelo afanayo. Phezu kwalokho, iMelika isiyehlise uncedo elupha ele-Ethiopia, kodwa uBlinken uthe bazaqhubeka ngolunye uncedo oluphuthumayo oluqondiswe ebantwini abahluphekayo kulelo lizwe. Uthe njalo imigoqo eyafakelwa ele-Eritrea iMelika izaqhubeka. IMelika izimisele ukusekela imizamo yokuqeda impi yaseTigray njalo incedise uzulu wase-Ethiopia akhumisane umlotha kube lokuthula kulelo lizwe. Lawo bekungamazwi amveza imbono kahulumende weMelika.
Lo bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa akobulawayo abikwa echise amakhombi amabili enzikini yedolobho namhla ngemva kokuwagijimisa ewethesa umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Izakhamizi zeGwanda zithi ikhomishini ekhangelelwe ukubunjwa ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kukaZulu ngabezomvikela elizweni kumele ibe ngezimeleyo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7.